Muchirongwa chedu chemimhanzi nhasi tiri kutarisa rufu rwemuimbi aive nemukurumbira zvikuru pasi rose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo. Shabalala uyo ainge ave nemakore makumi manomwe nemasere ekuberekwa akashaya muSouth Africa nezuro mushure mekurwara kwenguva yakareba. Chikwata chake cheLady Smith Black Mambazo chakapiwa mubayiro yepamusoro-soro munyaya dzemimhanzi kana kuti maGrammy Awards kanokwana kashanu. Kambo kechikwata ichi Swing Low Sweet Chariot ako kakaimbwa pamakwikwi eWorld Cup yemuna 1995 kakasvika pachidano chegumi neshanu panziyo dzakapisa zvikuru muBritain kana kuti maBritish Charts. Pari zvino chikwata cheLady Smith Black Mambazo chiri kushanya muAmerica uye chinoti charwadzikana zvikuru nerufu urwu. Chichinyora padande mutande racho reTwitter, chikwata ichi chati charasikirwa nemudzidzisi uye baba vaive nemoyo munyoro. Chatiwo mimhanzi yake ichararama nekusingapere mumoyo yemamiriyoni nemamiriyoni evanhu pasi rose. Hurumende yeSouth Africa yatumirawo mashoko enyaradzo kumuri yavaShabalala. Shabalala akaberekwa muna 1941. Anoti chido chake chaive chekuva chiremba kana mudzidzisi, asi izvi zvakakona n'anga murapwa achida sezvo baba vake vakabva vashaya ave nemakore gumi nemaviri zvakapa kuti asiyire chikoro panzira. Akabva avamba rwendo rwekuimba mumaraini nevamwe vana vechidiki kusvika azoumbawo chikwata chake cheLady Smith Black Mambazo kuKwaZulu-Natal. Chikwata ichi chinoimba nziyo dzechiZulu uye isixakamia. Mambazo zvinoreva kuti demo. Chikwata ichi chakabuda paradio muna 1970 zvakapa kuti chibva chatanga kuwana mukana wekutsikisa nziyo muna 1973 apo chakaburitsa damba refu rinonzi Amabuto. Asi mbiri pasi rose yakanyatsotanga apo chikwata ichi chakaita mushandira pamwe naPaul Simon muimbi wekuAmerica muna 1986 padamba refu rake rinonzi Graceland pane kambo kanonzi Homeless uye kamwe kanonzi Diamonds on the Soles of Your Shoes.
She's a rich girl, she don't try to hide it, got diamonds on her soul. He's a poor boy, empty as a pocket, he's empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na, she got diamonds on the soles of her shoes.
Muna 1987, Shabalala, Miriam Makeba, Paul Simon na Ray Piri vakaridza muHarare vachitsigira Paul Simon apo aishambadza damba refu rake Graceland. Chikwata cheLady Smith Black Mambazo chakawana mukana wekubuda pazvirongwa zvakaita seBroadway uye Tonight Show. Muna 1993 apo vaNelson Mandela vakapiwa mubayiro weNobel Peace Prize uye pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika yeSouth Africa mutema wekutanga muna 1994, chikwata ichi chakawana mukana wekuridza pamagungano aya. Lady Smith Black Mambazo yaka imbao nziyo na mshakabu Oliver Mutukudzi. Kamwe kambo kavaka imba wose kakava ndudzwa ndi Neria.
Uzaore moyo ka Neria, mwari anewe. Uzaore moyo ka Neria, mwari anewe. Mwari anewe gane. Mwari anewe.
Sizem tabini alu sakete na tandani
Vetuku Music avo vari kuchengetedza nhaka yamushakabvu Oliver Mutukudzi vanotiwo varwadziwa zvikuru nerufu urwu. Vatumira mashoko aya padande mutande ravo reFacebook. Mutukudzi naShabalala vakatanga kuzivana muna 1978 uye vainge vari vanasahwira vakatsikisawo kamwe kambo vose kanonzi
Hello my baby.
Hello my baby. Hello my baby. Hello my baby.
Hello, hello,
hello, hello,
hello,
hello,
hello,
hello,
hello,
my sweet.
Hello, my
hello,
Chikwata che Lady Smith, Blake Mambazo, chakaimbawo nevamwe vaimbi vane mukurumbira vanosanganisira Stevie Wonder na Dolly Parton. Vamandela vakati chikwata ichi chaive vaamiriri veSouth Africa munyaya dzetsika dzenyika iyi. Rufu urwu rwauya apo South Africa iri kucherechedza makore makumi matatu vaMandela vaburitswa mujeri. Asi nenyaya yekusanzwa zvakanaka, Shabalala ainga amira zvekuimba asi vana vake vanomwe vari muchikwata ichi. Muna 2002 mudzimai waShabalala Nelly uyo aiva mufundisi akapfurwa akafa kuDurban. Shabalala akakuvara achimhanyisa Mboneni Mudhungwe uyo ainga apfuura mudzimai wake. Mudhungwe akazotongerwa kugara mujeri kweupenyu hwake hwose.
Thank you.